zhinji rinotevera mutambo wenhabvu rwakamisika nhasi masikati apo hwahwa yarova chicken in 3-0 ndokupa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura yepremier soccer league. Hapana angachipa hwahwa mukana wekukunda mumutambo uyu, asi kwata ichi changa chatove nezvibodzwa zviviri kwasara maminitsi makumi maviri kuti mutambo uyu upere. Mutambo uyu ndewechipiri chete hwahwa ichikunda mwaka uno zvichitsinhira mashoko emuongorori wemutambo vaLawrence Wekwete ekuti nhabvu yashanduka. VaWekwete vanoti zvaitwa nehwahwa izvi zvinoratidza kuti zvikwata zvidiki zvinokwanisa kuzviitawo.
Kwata iyi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviita, vanodadisa.
Kurohwa kwechicken in kwanga kwapa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura nekukunda ngezvi Platinum Stars, asi izvi zvaramba. Dynamos yaita mangange 0-0 nengezi iyo yaisati yamborova muBaobab Stadium kubvira na2016 apo madamburo yakapinda muPSL. Izvi zvave kureva kuti chicken in neDynamos dzaenzana pamapoints makumi maviri nematatu, asi chicken in inoramba iri pamusoro nezvibodzwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kuenderera mberi nerwendo rwayo mushure mekurova Blauwe City 2-0 munhandare yeLuveve Stadium kuBlauwayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti pakati peFC Platinum nengezi ndipo pachabuda anotora mukombe wemwaka uno.
FC Platinum setimu iyi ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari nakochi munyuwani uyu anenge anogona zvofunga zvichavabudira zvakanaka.
Asi Triangle iyo yanga iri pachinhano chechitatu yasangana nedambudziko muNational Sports Stadium umo yadamburwa 1-0 neHerentals. Mune mumwe mutambo wenhabvu wanhasi Black Rhinos yarova ZPC Kariba 2-1. Totarisa mutambo wehockey. Chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chevechidiki chehockey nhasi charwa 1-0 neAustria ndokubuda pazvikwata gumi zvichapedza zviri pamusoro mumakundano eFIH World Cup ari kuitwa muSouth Africa. Uyu wave mutambo wechitatu Zimbabwe ichirohwa mushure mekukundwa neUSA neNetherlands zvichitevera kukundawo kwayakaita Canada 2-1 mumutambo wayo wekutanga. Nhasi Zimbabwe yaedza nepese kwainogona, asi zvaramba ndokukandwa chibodzwa naCatherine Bauer kwasara maminiti mashanu chete kuti mutambo upere. Zimbabwe yasarwa nemutambo mumwe chete uyo icharwira chinzvimbo chegumi nechimwe chete kana kupedza iri pachinzvimbo chegumi nembiri. Makundano aya ane zvikwata gumi nezvitanhatu zvakaungana muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.